South Africa inoona Zimbabwe iri nyika yakaikoshera chaizvo pakuti zvese zvinoitika muZimbabwe kana kungava kushata kwemamiriro ekutungamirwa kwenyika tingati politics dzemuZimbabwe pachirungu politics dzacho dzikashata tinowana kuti zvinova nemaproblems munyika yeSouth Africa. Tikatasa mugore kubva 2000 kusvika gore ranhasi vanhu vese vaitiza dzingava nhengo dzebato raipikisa reMDC ratungana navatsvangirai kono richikutungamirwa navachamisa zhinji dzinotizira kuSouth Africa kana zvinhu zvaipo. Ndinorangarira izvizvi pakaitika zvakaitika mukutanga kwegore rino pakapfurwa vanhu nokutandaniswa vanova ivo vamiriri vekodzero dzevanhu nevatingati vamiririri mudare reparamende vazhinji vacho vakatizira kuSouth Africa. Nanhasi tichiri kutaura kudai vari kuSouth Africa. Ini zvino ndishamisa chaizvo pakuti zviri kutaurwa nezvataurwa muzora nhasi navasisuri kuti vari kubvunza zvinhu izvi ivo vachigara nevanhu vanovaivo vari kunetsewa nehurumende yeZANU-PF. Pachiri zvino vese maMP akawanda kati vamiriri vebato reparamende nevamiriri venhengo yatingati civic society kana mabato akazvimirira anomirira kodzero dzevanhu vevazhinji vacho vatungamiriri vari kutsvagwa namunangagwa nekuti vari kuda kutorwa kusungirirwa kuti vapomedzerwe mhosva dzisiri kutoonekwa nanhasi kuti vacho vakasungwa vari kupomerwe chaizvo chaizvo. Saka tinonyaya yekundishamisa ndezvekuti vari kutaura kuti vari kuda kuita musangano musi wa12 asi kuti vari kutadza kugadzisa nyaya iyi diki diki yekuti dzorerai vanhu ava vadzoke kumba kwava dzoke kunyika. Izvezvi tina vanhu vakawanda hama dzedu dziri kugara kunyika yeSouth Africa asi dziri kutambudzika dziri ikokoko vari kuita yatingati quiet diplomacy kana kuti kuisa musoro muvhu usingadi kutarisana nechaizvo chaizvo zviri kukonzera matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Ukama hwacho hune kahunengenenge mukati hune kakusada kubudirana pachena ndizvo zvandingataura panyaya iyi.
Asi semaonero nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pari zvino vamwe vari kuti dei South Africa yaita zvakare mutongi Gava munoona ichibatsira here?
Nyaya yandiri kuda kuti vanhu vanzwisise inyaya imwe chete. Mutongi Gava takamuita gore riya bato rinotungamira hurumende yeSouth Africa rinonzi pachirungu African National Congress ANC rine kakudyidzana kuri padhuze zvakanyanyisa nebato reZANU-PF. South Africa mumaonero angu haisi mutongi Gava kwayo.